manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 2 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti varambe vachitevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvakanyanya munyika. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe vabaiwe nhomba yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari muZambia vachichema vakava mutungamiri wekutanga weZambia Dr. Kenneth Kaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kutare zvemukati menyika vakazembeka zembe vakurudzira veruzhinji kuti varemekedze mitemo yakaiswa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare nevatori venhau vakazembe vati vana veZimbabwe vakatevedzera mitemo yakaiswa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvinobetsera mukudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Vakazembe vatiwo mapurisa achasunga vese vachachikora zvakatarwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Tungamiri wenyika Comrade Dr. Emerson Mnangagwa musi wa29 June 2021 vakataura maringe nezvinotarisirwa kuti vanhu veZimbabwe tinge tichiita tichidzivirire kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Naizvozvo vanoongorora mapurisa edu nevamwe vavo vachaona kuti mhuri yese yeZimbabwe yatevedza zvese zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvikazoburitswa mumutemo westatutory instrument 187 2021.
Vakazembe vakumbirawo kune veruzhinji kuti vave ziso rehurumende kuna avo vachavhura nzvimbo dzekutandarira pamwe nekunonwirwa doro. Vakumbira veruzhinji kuti vazivise mapurisa kana vaona vanenge vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kutengeserwa doro munzvimbo dzekutambira manightclubs hazvisi kubvumirwa kuvhura. Avo vachaonekwa vachivhura vachasangana nemitemo nemiwo nesuwo vanhu. Tikaona vanhu vari munharaunda medu vachityora mutemo uyu vachivhura munonwiri wadoro kana kutengesa doro zvisiri pamutemo, tinokumbirisa kuti muzivise mapurisa.
Vachibvunzwa kuti nhasi kune mapurisa anga achishungurudza vanhu vanga vachibva kumusha wechitungwiza vachiti vanoda tsamba dzekufambisa, vakazembe vapindura vachiti zvazvisizvo zvinotarisirwa, vakati pari zvino hakuna mutemo wekuti vanhu vave netsamba. Vakazembe vakurudzirawo kuruzhinji kuti vanobayiwa nhomba yekudzivirira kuzorwara zvakanyanya. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati hurumende yeZANU-PF inongoisa mutemo yavasingatevedzeri. VaHlatshwayo vapomera bato reZANU-PF mhosva yekuramba vachiunganidza vanhu zvisinei nemitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, vakati kana mitemo yaiswa inofanirwa kuremekedzwa nemunhu wese.
Tinoona dambudzo nevamwe vake vachiita marali, dambudzo nevamwe vake vachiita misangano dzinoita kuti vanhu reZimbabwe vawane vari padenda iri, vachibatwa nedenda iri. Saka isu tinokurudzira kuti kana pachinge paiswa mimatanho akadaro, zvinowanika kuti munhu wese, mwana wese wemuZimbabwe oteerera zvinenge zvichitaurwa naana chiremba, vakuru vakuru nyanzvi varava zvikokota mukuongorora nyaya dzezveutano.
Sachigaro weNational Task Force on COVID-19, amaiwo pamuchinguru Kashiri, vazivisawo kuti hurumende yakatenga nhomba mamiriyoni maviri, vachiti vanotarisira kuti chirongwa chekubaya nhomba chichafambira mberi zvakanaka. Vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete chine mazana matatu nemakumashanu nevanomwe 1357 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende nezuro yakazivisawo kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vava chiuru nemazana masere nevasere kana kuti 1808, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumashanu nechimwe zvine mazana maviri ane makumi maviri neumwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere 782,698. Nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvakakosha kuti vanhu varambe vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti denda iri risarambe richitekeshera munyika yose. Dr. Ranga vaudza Marvelous mushanganya huye weStudio 7 kuti nyika inofanirwa kubaya vanhu vakawanda nhomba yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Chakakoshera kubayiwa nhomba yeCOVID-19 ndechekuti ndo mushonga unoita kuti tipedze COVID-19. Kana munhu abayiwa nhomba anoita yatinoti iyo immunity, chansi yekuti akazosangana nemunhu ane chirwere even akava in contact, it doesn't mean anoita an infection kana kurwara, and it's likely that kana munhu abayiwa nhomba haachanyanye kuparadzira chirwere kune vamwe.
Vamwe vari kuti ivo munyika yeZimbabwe vamwe vari kuwanikwa vachibatwa nedenda iri reCOVID-19 ivo vabayiwa nhomba. Zvinofamba sei ipapo?
Chandingataura ndechekuti of course zvinoenderana nekuti munhu abayiwa nhomba ipi, uyezve nguva yabayiwa munhu nenguva yaanowana chirwere. Saka nhomba depends, some of them dziri very effective like izve Pfizer kana vana Moderna anenge ari kunzi they are like 94-95% effective, but dzimwe nhomba my effectiveness yayo inenge yakadzikirira kana kuti efficacy pamwe kuma 60%, and Sinovac inonzi iyo is about 51% effective. So it means pane vanokwanisa kubayiwa nhomba vakakwanisa kubata chirwere futi, especially kana vanhu vakawanda vasati vabayiwa nhomba. Saka kana tisati tava ne yatinoti herd immunity iyaya yokuti population yava more protected in general, it means that there is a high chance yokuti vanhu varambe vachiparadzira chirwere.
Zvamira zvakadaro, munokurudzira here kuti vanhu vaenderere mberi vachibayiwa zvavo nhomba iyi kunyange vamwe vari kunzi vakubata zvakare chirwere cheCOVID-19 kunyange vabayiwa?
Chandingataura nechekuti it's better kuti munhu abayiwe, that gives you a better chance kuti usabatira chirwere. Even ukawana chirwere, vazhinji havazonyanye kurwara compared kumunhu asina kumbobayiwa nhomba.
Ko iyo herd immunity inogarwa ichitaurwa chii chaizvo?
Herd immunity chandingataura in a simplified way, ndechekuti kana munhu ane danga remombe kana mombe dzakawanda mudanga umu dzikange dzabayiwa nhomba kana kuti vanhu vakange vabayiwa nhomba, it means pakazoya imwe mombe kana dzimwe mombe dzinenge dzine chirwere cheCOVID-19 hadzikwanise kuramba dzichiparadzira mudanga, because vanhu vari mudanga kana kuti mombe dziri mudanga dzakabayiwa nhomba already. Saka it means as more people get vaccinated kana kuti vanhu vachibayiwa nhomba, it means utachiwana huchakwanise kuparadzirwa within the community. Zvaakureva kuti even pane vashoma vasati vabayiwa vanenge va kuprotectwa nekuti majority yakabayiwa kudhara.
Avo vanga vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica. Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica vari muZambia pavanga vachichema vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaKenneth Kaunda. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura kuLusaka Showgrounds uko kwaungana vatungamiriri venyika dzakawanda vachichema vakaunda vamunangagwa vatsanangura vakaunda semunhu aida budiriro runyararo pamwe nekubatana muAfrica.
Takaunda havana kumbobvuma kuti Zambia yakanga yasununguka kana dzimwe nyika dzichiri pasi peutongi hwevapambe pfumi. Vakararama upenyu hwavo vachizadzisa zvakaumbirwa sangano reOrganization of African Unity kana kuti OAU, zvinova zvaive zvakanangana nekubatana pamwe nekuzvitonga.
Vashitaurawo parufu urwu mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vati nyika yavo ingadai isina kusununguka kubva kuutongi hweudzvanyiriri hwevechichena dai pasina kuchengetwa kwakaitwa vaitungamirira hondo yekurwisana neapartheid muSouth Africa.
Dr. Kenneth Kaunda was a loyal friend of the people of South Africa. He stood by us.
Dr. Kenneth Kaunda vaive shamwari yakavimbika kuzvarwa zveSouth Africa. Vakamira nesu panguva yedu yakareba yekurwisana neutongi hweudzvanyiriri. Kunyangwe panguva iyo hurumende yeudzvanyiriri yaida kunetsa mumafrontline states nechinangwa chekurwisa kuti chisawane rusununguko, Dr. Kaunda vakamira zvakasimba. Zambia yakatibatsira nezvakawanda uye yakapa hupoteri kuzvarwa zveSouth Africa.
And those who had been forced into exile from our country.
Sachigaro wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, the Southern African Development Community SADC, uye vari mutungamiriri weMozambique, vaFilipe Nyusi, vati nekuda kwekuti vakaunda vakamira nenyika dzemuAfrica dzakawanda kuti dziwane rusununguko, Zambia ndiyo yakabhadhara mutengo wehondo dzose dzairwiwa munyika zhinji dzemuAfrica, uye vaikurudzira kuti munyika dzose dzemuAfrica muve nerunyararo nguva dzose.
Comrade Kaunda is offering his country a safe haven for the main Mozambicans.
Vakaunda vakazvipira kuti nyika yavo igarwe nevanhu vakawanda vachiwanda vachibva kuMozambique, zvizvarwa zveNamibia, zvizvarwa zveAngola, zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zveSouth Africa nevamwe vakatitsa nyika dzavo nokuda kuudzvanyiriri nerusaro rwaGanda. Zambia yakabhadhara bhiri rakakura kwazvo, yakava chipfuro chemhirizhonga nekukuwadzwa nemauto ehurumende dzakanga dzisingadiwe neveruzhinji uye dzine rusaro rwaGanda, zvakaita kuti vanhu vafe nekudonha kuupfumi hwenyika iyi kwenguva yakareba.
Vachitenda vatungamiriri vedzimwe nyika vanga vari parufu apa, mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vatsanangura vakaunda semunhu akashanda zvikuru kuti vanhu vazhinji muZambia vawane dzidzo uye vakashandawo zvakasimba kurwisana nechirwere cheHIV and AIDS. Vatiwo vakaunda vaiva munhu ane rudo uye aida zvemitambo nekuimba, vachiti vakaunda vaisadawo zvakare kuti upfumi hwemuAfrica hutorwe nevabva kure. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatirawo mashoko ekuchema vakaunda vari muHarare, vachiti kusiyawo basa kwakaita vakaunda mushure mekukundwa kwavakaitwa sarudzo navaFrederick Chiluva muna 1991 kunoratidza kuti ushema dzoro.
He taught us that passing on the baton,
vakatidzidzisa kuti kupa umwe chimuti nekusiya utongi ndizvo zvinoreva utungamiriri. Vakatidzidzisa kuti kutungamirira kusiya. Vakatidzidzisa kuti chimuti chemutungamiriri chinofanira kupfuudzwa uye izvo zvinoita
kuzvidavirira.
Zvinonzi pane kusawirirana pakati pemhuri yavakaunda nehurumende yeZambia pamusoro pekuti vakaunda vachavigwa kupi. Zvinonzi mhuri yavakaunda iri kuda kuti vavigwe papurazi ravo parutivi pemudzimai wavo Betty, uyo wavakagara naye kwemakore makumi matanhatu nematanhatu, ukuwo hurumende ichinzi iri kuda kuti vakaunda vavigwe paEmbassy Park muLusaka. Vakaunda avo vakave mutungamiri weZambia wekutanga kubva nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere muna 1964, vakazvarwa musi wakubvumbi 28 muna 1924, vakashaya svondo rapera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe, uye vakatarisira kuvigwa musi wachikunguru 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Varimi vakawanda vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru apo vanenge vachida kutengesa chibage chavo kuGrain Marketing Board. Nunurai Jena akataura nevarimi ava ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vaIshmael Gatsi avo vati vave nemazuva maviri mumutsetse vakamirira kutengesa matani avo mashanu echibage vati dambudziko guru ravari kusangana naro nderekushaya motokari dzekutakurisa chibage kuenda kuGMB uye vane dzimotokari idzi vanenge vachida mari yekuAmerica. Vagatsi vati izvi zviri kuvamanikidza kuzotengesa chimwe chibage chavo kuvanhu vakazvimirira kuti vaone mari yekutakurisa chibage kuendesa kuGMB.
Transport chidhudhu ndikuda maus isusu kana womanzetic ndudo zvinotengesa chibage ndekumage kuchidi nemari yepasi pasi kuti wane kudi kubhadharani transport saka zvinhu zvekuti ilosa rechitoti kusangana navo.
Mumwe murimi vari mijionira vati kuti vaone mari yekutakurisa matani avo makumi mashanu vakatanga vatengesa tani imwe chete kuitira kuti vaone mari yekutakurisa chibage chavo kuendesa kuGMB yekubhange.
Transport ichikoste $50 pasaga, $50 pasaga.
Vagatsi vati GMB inofanirwa kuvhura nzvimbo diki dzekutengesera chibage munzvimbo dziri kure nemadhepoti makuru kana kuti GMB yotakurira vanhu chibage vozotora mari yavo kana vave kubhadhara murimi.
Dai vakwanisa kuti pakupamba vakwanisa kutaana kuti mamini ndepunokasi matunhu anenge anovari 1 kana pasina izvozvo tsvaka matransport avo cash stop on nekuti munhu anenge transport anenge akarejesa kuGMB achinge achingotakura mari neGMB.
Kutakurisa saga rimwe chete murimi anobhadhara $1 rekuAmerica pamufambo usingadarike makiromita 50. Padambudziko rekudzoserwa chibage zvichinzi chinyoro, mumwe murimi wekuRafingora anoda kuzivikanwa savamunashe ati GMB inofanirwa kuita michina yokuomesa chibage panzvimbo dzinotengwa chibage dzose sezvo varimi vasina michina iyi yavanoti inodhura asi iyo ichishandiswa kwenguva pfupi pagore.
Zvazviri nani kuti iyo GMB yova nemadhry yekuti chigona kuomeswa ipapo kuti murimi arege kutambura futi kuti adzokere nacho kwaiye anenge ahaya transport kwekwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neZimbabwe Pharmacy Union Dr Prince Kuipa vati hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima inofanirwa kutenga michina yekuongorora chibage kuti chine unyoro hwakadii kuburikidza nana mudhumeni. Vakuipa vati varimi vari kutengesa chibage chichine unyoro husingadiwe nokuda kwenhamo dzavainadzo dziri kuda mari nekukurumidza. Mutauriri weGMB vaNixon Kanyemba vati vari kugadzirisa nyaya yekuti vanotenga chibage munzvimbo dzakawanda kuitira kuti varimi vasafambe mitunhu mirefu.
Tiri kutakura chibage kubva kuvarimi munzvimbo dzedu dzakasiyana dzinosanganisira masailo atine atinoti mabaked staples kwozoitawo mamwe anenge ari temporary atinoshanda nawo munguva yekukohwa kwevarimi. Pamusoro paizvozvo tiri kupamba kuti tichienda munzvimbo dzakasiyana siyana dziri kure dzinonetsa kuti varimi vakwanise kufamba tichienda uko tichinotora chibage chedu.
Kushandisa saga rimwe chete reGMB murimi anofanirwa kubhadhara mari yemunyika inoita 50 bond, mari yavanoti yakawanda iyo inotorwa kana vave kupiwa mari yavanenge vatengesa chibage chavo. GMB iri kutenga tani imwe chete yechibage nemadhora $32 kana kuti 32,000 RTGS iyo inokwanisa kutenga $220 emari yekuAmerica pamukoto. Varimi vakawanda vanoti vanoona zviri nani kutengesa chibage chavo kuvatengi vakazvimirira avo vanoenda kumusha wemurimi nemari iri pakati pemadhora ekuAmerica $100 and $200 ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi arikusangana mangwana naMahomed Siyabala weku Uganda mumutambo wake wekudzivirira bhanda rake re middleweight title re World Boxing Federation mumutambo uyo urikuitirwa mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau, vaviri ava vati vakagadzirira zvikuru kukunda mumutambo uyu uyo wava nenguva uchimiswa nenyaya yedenda recovid-19. Shasha ine bhande iri, Manyuchi uyo akatanga mutambo wetsiva mumasvingo, anoti akauyisa mutambo uyu mudhorobha iri nechinangwa chekuti vatsigiri vake vaone mutambo uyu, asi izvi zvatadzwa nedenda recovid-19 mushure mekunge hurumende yati hapana vatsigiri vanobvumirwa kupinda munenge muchitambirwa mutambo uyu. Manyuchi uyo angachizvigwinyi samuviri wake kwemwedzi inodarika mitanhatu ari pamuzinda wake weCharles Manyuchi Academy muchivhu avindisa kudonedza mukomana wekuUganda muraundi rekutanga remutambo uyu une maraundi mugumi nemaviri. Manyuchi anoti akagadzirira zvakakwana uye anoda kudzidzisa sebiara chidzidziso chakasimba.
Ndakagadzirira kubva gore rakapera singogadzirira patinye kuda kwechirwere cheCovid ndochaidzosora mashure, asi patakangopuwa mukana ndakashanda zvokuti pamutambo iwowo kuti vane zvandichavapa asi muka kwenguva kumashoma.
Izvi zvatsinirwa namaneja wake amai Prosper Chibaya, avo vati ivo Manyuchi akasimba zvikuru sezvo akagadzirira mutambo uyu kubva gore rapera pawaifanira kutambwa, nekudaro mukomana uyu anotodzivirira bhande rake kuti risaende kuUganda.
Tagadzirira zvakakwana nekuti kubva 30 days dzapfuura tichinyatsogadzirira zvakasimba. Tina kochi wedu akabva kuZambia angachiasista, angachibatsira chani, saka tapedza kuita way in, apinda muweight make zvakanaka. Vese naSebiala vacho vapinda, saka uya nawo takumirira kuti tirwe zvedu mangwana, ende takatarisira kukunda chaiko zvine mutsindo.
Asi Sebiala uyo asingagoni kutaura chirungu aratidza vatori venhau nemutauro wemaoko kuti anoda kugura musoro waManyuchi mumutambo wamangwana. Maneja waSebiala vaAbi Mugai Aram vatsinhirawo vachiti havana kufambira kuZimbabwe kuzoshanya nekuona nzvimbo dzevashanyi seGreat Zimbabwe Ruins, asi kuti vakauya kubasa rekurakasha Manyuchi votora mukombe voenda nawo kuUganda.
We are here for business, not for a tourist as other people.
Tiri kuno zvebasa kwete sematourist. Basa redu rimwe chete kuuya kuzorova Charles Manyuchi, totora bhande todzokera naro kumba. Tagadzirira zvakasimba uye vanhu vemasvingo vanofanira kuona mutakunanza wetsiva. Mutambo mukuru pakati paManyuchi naSebiala, saka Manyuchi anofanira kunge akagadzirira. Kana asina tomuwisa, kana agadzirira tichamuranga kusvika muround 12 yekupedzisira.
Already, so Manyuchi must be ready. If he cannot be steady, he shall go down. If he is ready, we shall punish him up to the 12th round.
Amai Chibaya vati vanga vane chinangwa chekuti vanhu vemasvingo vaone mutambo uyu, asi nenyaya yeCovid-19 hazvichaiti sezvo kuungana kwakarambidzwa nemitemo mutsva yakaiswa nemutungamiriri wenyika. Vatsigiri vetsiva mumasvingo vakaita sava Hardlife Tangai vati varadziwa zvikuru kuti vatadza kuona mutambo wepamusoro uyu uyo uri muberevere ravo, asi vati vachatavira mutambo uyu pachivhitivhiti vachitsigira mwana wemumusha mavo kuti akunde kuita kuti bhande arambe anaro.
Tinofara zvikuru kuti mutambo uyu waitirwa muguta redu, zvinozomuzira guta redu. Tichazosuruwara hedu pakuti nekuda kwechirwere chedu ichi cheCovid-19 ichi takutadza manje kuenda kunotsigira murwi wedu Manyuchi kuti anyatso kunopa mukomana uyu zvinhu zvake, zvibakira zvake.
Sebiala ane makore 41 ekuberekwa uye akarwa mitambo 31 chete, akakunda mumitambo 10 uye akarohwa mumitambo 11, akaitawo mangange pamutambo mumwe chete. Manyuchi uyo ane makore 33 chete akarwa mitambo 29 ndokukunda mumitambo 22, akarohwa mumutambo 4 chete, akaita mangange mutambo mumwe chete. Manyuchi akapedzera kurwa naDiego Diaz Galado wekuArgentina muna Gunyana 2019 uyo waakarova muraundi yechitatu muHarare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mukupera kwesvondo, kunyange hazvo kwakadzikwa matanho matsva ekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mimwe mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi. Mutambo pakati pengezi Platinum Stars neTriangle uyo wangaifanira kutambwa mumandava stadium mangwana wambomiswa kupa nguva kuvatambi vaviri veTriangle avo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Pari zvino pave nevatambi vatatu venhabvu vabatwa neCOVID-19 kubvira mitambo munyika yatenderwa kutambwa. Asi ZPC Kariba yatenderwa kuuya kuHarare kuzotamba neHerentals nesvondo kunyange hazvo muguta ravanobva reKariba musisatenderwe vanhu kubuda nekupinda nemarovero aita COVID-19 muguta iri. FC Platinum Highlanders neChicken Inn dziri kutarisira mhemberero yekupinda mumakota finari eChibuku Super Cup nekukunda mumitambo yadzakatarisana nadzo. FC Platinum iri kusangana nehwahwa mumusha wayo weMandava Stadium umo muteveri wayo vaSylvester Sauti vanoti vari kukunda nekubatana neDynamos mukota finari.
Takagadzira zvakakwana paya zvekuti maSaturday tokurova 3-1.
Dynamos yacho yave nemapoints 14 kubva mumitambo mitanhatu, mapoints matanhatu pamusoro peYada. Asi murairidzi wayo Tondera Indiraya anoti chikwata chake chiruda kudarikira mberi apo chiri kusangana neYada yacho muNational Sports Stadium nesvondo.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Zvimwe zvikwata zvatarisana nekupinda mukota finari iChicken Inn neHighlanders idzo dzakaenzana pamapoints manomwe. Zvikwata zviri izvi zvinoenderera mberi nemakundano aya kana maGamecocks akarova Blue City muBarberfield Stadium mangwana, Botho ikarovawo Blue Chiefs munhandare imwe cheteyo nesvondo. Asi mumusha weCapes United hamuna mufaro mushure mekunge makepekepe akasvetukwa neYada pachinhano chechipiri arohwa 2-1 nechitatu. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti ari kutarisira chanduko muchikwata chake apo chiri kusangana neHarare City mangwana.
Tinofanira kuonekwa tichikwakuka tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoba.
KwaMutare Tenants iri kusangana neBlack Rhinos nemugovera mutambo pakati peCranbourne Bullets neManica Diamonds uchiitwa nesvondo munhandare imwe cheteyo yeSakuba Stadium. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti pachapera mitambo nesvondo Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders dzinogona kupinda mukota finari dzichibatana neDynamos nengezi Platinum Stars idzo dzavemo kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti varambe vachitevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ukuwo nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti veruzhinji muZimbabwe vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari muZambia, umwe vari kuchema vakava mutungamiri wekutanga weZambia, Dr. Kenneth Kaunda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo ekade singavinjelwa lancane simemetheka umhlaba wonke jikelele, ngabe uhulumeni uthatha amanyathelo amahle okwazisa abantu hayi ukufaka nje ama lockdown kuphela, kanti ke isimo sakhe nxa isenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Ngokuba ngabe uhulumeni ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya emakliniki,
abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19 abagoqela iCitizens COVID-19 Monitor bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba usumemetheka kakhulu ngesiqubu esethusayo.
So Takahuna never believed that Zambia was free when other countries were still under the shadow of colonialism. He lived his life in fulfillment of the founding principles of the Organization of African Union, the OAU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamnumzana Kenneth Kaunda. Kuza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elizweni eselihlasele abantu abedlula inkulungwane elamakhulu amathathu 1357 labulala abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni wethulwe izolo ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe ileli gciwane laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 51,221 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,808. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gciwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 782,698. Uhulumende ubikwa esithi uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni le. Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso efundisa abantu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Isimo lesi sibi kakhulu ngendlela enkulu, abantu bayafa, abantu bayalimala, abantu bayiselwa izihlobo zabo. Kuyisimo ekade singavinjelwa lancane simemetheka umhlaba wonke jikelele, ngabe uhulumeni uthatha amanyathelo amahle okwazisa abantu hayi ukufaka nje ama lockdown kuphela, akafundisi kahle abantu, kanti ke isimo sakhe nxa isenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu.
Imijovo leyo yokwenqabela iCOVID-19 ungathi abantu abaningi bayifinyelela yini? Ikuyini elikubonayo njengenhlanganiso?
Ngokuba ngabe uhulumende ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya emakliniki kwazisa abantu ukuthi bahambe baye khona bayehlatshwa, ngabe kungcono. Kodwa sikhuluma nje namhlanje ungafika ezibhedlela kule nkalakatha yendwendwe ezizona zodwa nje zingabangela ukuthi abantu bathelelane lona leli gciwane. Kuyinto eyingozi kakhulu eyenzakalayo, ayashoda ke la ma-vaccine akhona and kakuthembisa ukuthi angavuka esemaningi esenela kulalokho esikubona namhlanje. Kube sokusilela indlela zokuwathwala la ma-vaccine ayefinyelela khona lela endaweni ezihlukahlukeneyo agcinwe ngalawo ma-temperature afanele ukuthi angachisi kubuye kusweleke labo bantu abazafaka ezingalweni zabantu ngendlela efanele kuyandelwa konke khona lokho ngokuba uhulumende kazange wahlela kahle ube sihlale khuluma ngomlomo esithi sengihlelile sendlungisile sendihlelile sendlungisile kanti akunalutho alwenzileyo sesikubona namhlanje sekusifa abantu kanti abantu ngabe abaningi sebevikelekile ngabe kungcono
libasiza ngani abantu njengenhlanganiso
Abantu sibasiza kakhulu ngokufundisa ngengozi ye-COVID-19 lokuthi bamele benzeni ukuze bazivikele izinto ezinjengokuthi bageze izandla basanitize ukuthi benze lokho kuthiwa i-social distancing bavikeleke ngendlela ekhona siyabakhumbuza ukuthi indaba ye-COVID-19 asiso story into ekhona ephilayo ebulalayo iqeda abantu emhlabeni lanxa enyuzini bengakuboni kukhulunywa kwamanye amazwe kodwa abantu bayaphela ngendlela enkulu kakhulu kodwa singazivikela ngokuthi senze khona lokho okufanele ukuba sivikeleke yikho esikufundisa abantu kuso sonke isikhathi kanti ke njalo selusa uhulumende ukuthi enze lokho okufanele ukuthi akukwenze okwenziwa ngabanye uhulumende emhlabeni ukuthi alethe amajekiseni enze abantu njalo bavikeleke ngendlela engcono kunalokho akwenzayo sibuye sicine ngokwelusa amalungelo abantu ngalesi sikhathi kulabo lockdown ukuthi abantu kabaphathwa ngendlela engafanelanga
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyani lenye inkokheli yakwamanye amazwe lamhlanje eLusaka kwele Zambia emngcwabeni kwaba umongameli wakuqala wele Zambia ekhululekileyo umuyi umnumzana Kenneth Kaunda ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
Ekhuluma enkundleni yeLusaka Showgrounds lapho obekubuthene inkokheli yamazwe ehlukeneyo ebizovalelisa uKaunda umongameli Mnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayefuna intuthuko ukuthula kanye lokubambana kwabantu bezwekazi leAfrika
uDokotela Kaunda kazange akholwe ukuthi ilizwe leZambia likhululekile ngesikhathi amanye amazwe angakazi athole uzibusi uphile impilo yakhe ekugcwaliseni izisekelo zenhlanganiso ze-African Union ayegxile ukubambaneni ukubandawonye lokuzibusa
olwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi umuyi ukhawunda kahlonitshwanga okwaneleyo eZimbabwe
ungasikhangela isimo seZimbabwe sibona ukuthi ukhawunda vele kazangahlonitshwe ngendlela amele ahlonitshwe ngayo aphandle nje kwestreet esisodwa eHarare xa sesikhayelela kobulawa akula even one street kobulawayo uthiwa nguKenneth Kaunda Street kodwa ukhawunda leZambia bahlupheka kakhulu behluphekela iZimbabwe belwela iZimbabwe
olwela amalungelo abathengi engumqondisi weNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu empini yenkululeko yeZimbabwe
yekuqakathekile ukuthi abantu balilele uKaunda njengomuntu wancedisa kakhulu empini esasilayo silwela inkululeko sengisho kanjalo kangikhumbuze upresident ephuma esiya eZambia ukuthi isililo esikhulu sikhona lapha ekhaya esegugura hundi izihlobo lokho ezingavunyelwa ukulila lokho ezingavunyelwa ukufaka amatshe nje ukulelela izihlobo zabo iyaqhubeka njalo igugura hundi kwezenotho lakukho konke kaphenduka zokubona ukuthi lokho kuyaphela
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Khora Ndebele okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi omongameli kumele bathathe izifundo kuKaunda.
Hayi kuhle sibili ukuthi idiba ekhala upresident osebenzele iAfrica kanzima ngensuku kusalwela inkululeko. Kodwa ke sithanda ukwazisa amapresident ahamba ayakhala uKenneth ukuthi kufuze beke bezihlolisise babone ukuthi lokho abakulelayo yikho yini ikhona yini inkululeko leyo kwele Africa.
Ekhuluma eseHarare umongameli webandla eliphikisayo leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe ukuchiya umsebenzi okwenziwa nguKaunda ngemva kokudliwa ekhethweni nguFrederick Chiluba ngo-1991 kutshengisa ukuthi umbuso uyadedelwana
We've lost an African son, an African liberation star.
Silahlekelwe indodana ye-Afrika ebesime emahlombe ayo njengama-Afrika. Okumqoka kumele sikunanzelele ukuthi uPresident Kaunda ubhubhe esesibhedlela esiselizweni lakhe. Ukuthi wayesesibhedlela elizweni lakhe kusho okukhulu ngokuthi wayengumuntu onjani owayethanda ilizwe lakhe le-Afrika. Ngokwenza njalo usifundise okukhulu njengabakhokheli.
Died being treated at a local hospital. That he was at a local hospital speaks volumes.
Kubikwa kulokhu ngezwanani phakathi kwemuli kaKaunda kanye lohulumende mayelana lendawo lapho azabekwa khona. Imuli kaKaunda ithi ifuna abekwe eplazini lakhe eceleni kukankosikazi wakhe abahlala bonke okweminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 years. Uhulumende uthi ufuna abekwe e-Embassy Park eLusaka. UKaunda wayengumongameli weZambia wokuqala ngemva kokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1964 njalo wazala mhla ka-28 Mabasa ngo-1924. Ubhubhe ngeviki ephelileyo eseleminyaka angamachumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa, i-97 years, ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-7 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-Atuz ithi incwadi eyazithumela uhulumende ukuthi abhadalele abantwana abaloba imihloliso ye-Ole A-level eyalomnyaka yabafundi bonke elizweni isisayiniwe edalele parlamente. Linhlanganiso ithi uhulumende njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe ezanyakenye i-surplus uyenelisa ukubhadalela abantwana. Linhlanganiso ithi nxa uhulumende ngekela ukubhadalela abantwana laba phose ingxenye yabo abamele balobe umhloliso bazehluleka ngoba abazali bengela mali. Linhlanganiso ithi enye yezincwadi ezine ezithunyelwe uhulumende isayiniwe ikomiti ebona ngezemfundo edalele parlamente. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso mnumzana Themba kuye maphepha moyo. Saqala ngumbuza ukuthi ezinye incwadi zithunyelwe obani.
Incwadi sizibhalele Paseki, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi. Bazazi incwadi ezimbili basinikeza lathi basitshengisa ukuthi sebesayinile. Abe portfolio holio baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi ifikile kimi.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikimseki isitshela kumbe sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele i-fees, i-examination fees. Asithi Mthuli le ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizama ukukhangela ukuthi kanti ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenzisa i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo le ikhona kusisekelo sombuso u-section 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education kahle kahle wabe esithini, ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama-school fees.
Isisekelo sombuso sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambadala. Ende khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kutshona. But singabuyela emuva sithole uzibuze, abaningi safunda nge-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wona lwani wokuthi imfundo ayiyenze kusukisela ku-ECD iziyefika ku-first degree, i-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform abone ukuthi umntana kuhambe isikugqoke yonke i-uniform waphelela. Fees hulumende uzabona indleko zokubhala imhloliso uhulumeni uzabona yikho esikukhangileleyo.
Umnomzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Artus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule. Ngesikhathi abamabandla ezombusazwe belungiselela ukhetho luka-2023, ibandla le-MDC Alliance lithi liyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abatsha ukuthi bavote lanxa kulengxaki ezithile abadibana lazo, njalo bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho ephathelane lokhetho, ama-electoral reforms. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli amabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Ngiyabonga sithandekile. Thina njengebandla le-MDC Alliance sahlala phansi sahluzisisa lokho esingathi ama-observer mission reports, ingwalo imbono eyabhalwa ngama-organizations anjengabo African Union labo SADC labo European Union ababuya bazobona ukuthi ukhetho lweZimbabwe luka-2018 lwahanjiswa njani, njalo sakhangela lokho okwenzakala kwamanye amazwe njengabo South Africa, Kenya, Tabogana, lokho esingathi ngama-best practices. Sahlala phansi labantu beZimbabwe ukuthi bona labo besinike imbono yabo lama-recommendations abo ukuthi ukhetho lungahanjiswa njani. Yikho thina sasesihlala phansi sasesiphuma lezinqumo ezingamashumi amabili, ingathi 20 principles for reliable, inclusive, credible elections in Zimbabwe. Izinqumo zona lezi yizo esingathi kuzingalandelwa ukhetho lweZimbabwe akusoze kube lokhu lokukhonona. Abantu bamaphephandaba kulokukhonona ukuthi kulokukhetha, ikakhulu nxa sikhangela ama-national broadcasters ukuthi thina eZimbabwe sile TV station eyi-1 is a TV. Ungakhangela imalanga wonke ikhuluma ngebandla lezano, kayikhulumi nxa ikhuluma ngezindaba ze-MDC kumbe ngokwamanye amabandla akuphumi ama-report amahle, kuphuma singathi ngama-negative reports kuphela phandle lapho abantu bayethuselwa. So sibona izinto eziningi ezenzakalayo emakhaya, indaba ze-intimidation la i-violence. So sithina njengebandla le-MTC sithi akube le-code of conduct izekhi layo nje kumele iphiwe amandla, kungabi lokwethu sikela kube le-free political environment wabantu bekwanisa ukuvota ngentando zabo. Yokuthi nxa ngithi ngelanga lokhetho ama-results nxa kukhawunta amavoti esuke e-polling station esiye command center e-ward, command center ye-province, command center ye-national, kuhanjiswa njani, kube le-transparency. I-voter registration lilungile lomuntu wonke. Umuntu wonke weZimbabwe kumele phiwe ithuba lokuya register ukuvota. Kungathi ngakhela silama-youth afika maybe singathi kubo 2 million abangarejista ngokuvota. So kumele izeki ifake izibopho yokuthi abantu bonke laba banje bazakwanisa ukuvota.
Ningathi njengebandla akuphuzanga yini lokho? Asibonanga ePhalamende kutshutshiswa ukuthi kube lama-electoral reforms.
Udaba lwama-electoral reforms asiyo nto esingathi siyiqale namuhla ukukhuluma ngayo. Yinto eyaqalisa kudala. Wehlule ukuthi imithetho yama-elections esingathi ngeyama-electoral laws ethu ukuthi a-alignwe, afakwe, alandele i-constitution. Yikho okulenkinga kakhulu ekhona eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Ellen Shiriedenga, msekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla ku-Live Talk sikhangela ukuqansa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegciwane le-coronavirus elizweni. ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika seliveze ukukhathazeka okukhulu ngombiko owethulwe ngeleChina othi selisakha iziphala zokugcinela izikhali ze-nuclear missiles. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Ned Price, utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana kudala imibuzo eminenginengi ukuthi eleChina liwenza lokhu nganjongobani. Kulomlilo emithathu esisabalele okwethu sayo emagosweni awesigabeni seCalifornia khona lapha kwele Melika. Umlilo ubikwa usubhilize imizi osokwenze inkulungwane lenkulungwane zabantu zabalekela imizi yazo. Umdlali oyingcwethi kwezokugijima wakwele Melika, uShakari Richardson, ubikwa ehlole watholakala elezidakamizwa egazini lakhe. Ubika abezindaba abe-Reuters abakhulume labaseduzane laye. Lo mdlali ubikwa esengozini yokuvinjwa ukungena kumncintiswano eyamazwe omhlaba eyama-Olympics eyenzelwa kwele Japan lonyaka eqala ngayo nale inyanga kaNtulikazi.
Abenhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana eMopane Foundation bathi basemzameni yokwemba umgodi emzini weRichmond kobulawayo ukuhlala abantwana ababahlawulela imali yemfundo. Unkosazana Nomsa Negevane, umqondisi walinhlanganiso, uthi usuhomile umgodi obulamanzi asetshenziswa ngabantwana laba abakhangelelwe ukuba bazalima izilimo ezijeneyo ukwenzela ukuziphilisa. Inhlanganiso le isincede abantwana abaningi abaswelayo ezigabeni zeMathebelelende leNkabazwe. Unike Vane uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Na usilabantwana esiwafundisa abahlala kobulawayo abahlala eRichmond. Bangu 11 okwakhathesi, omncane wakhona abakobulawayo uform 2, omdala useyunivesithi. So la abahlala khona silendlu eseRichmond. La abahlala khona besile borehole, but ibhole lakhona selamanzi. So into esicelayo lapha sidinga usizo ukuthi senze enye borehole ngoba lawana kuselamanzi. Ene into besizama kuyenza ukuthi singaphindi sicele abantwini sokuba sicela ama donations. Iprogram yethu ukuthi bazilimele ngoba indlu abahlala kuyo iku 3 acres of land, which is enough land ukuthi iba sustain for rent yabo lapha abahlala khona lokudla kwabo le school fees zabo. So kwakhathesi amanzi asephela, so izilimo zethu seziqala ukutsha. So besicela ukuncediswa, sasesifaka lokho zenisola ibhohole yethu. So isola silayo now, amanzi asephelile emgodini. So sofanele sigebhe omnye umgodi. Yikho esicela ebantwini ukuthi abantu abengasisiza sidinge enye ibhohole. So far ikhodi esitholayo sayenza surveying, apparently amanzi fanele ukuthi siwathole kubo 70 meters to 80 meters and lapho sikhangelela maybe about $2,000 ukuthi kugeje ukuthi uyefika lapho.
Nibifuna ukuthi libe le mali enganani ukuze likwenze khonokho?
I-Aceball company ibithe yona ingasigebhela halfway, so that means 40 meters. No, it's 30 meters bengasigebhela. So imali esiyifunayo manje is about 1,500. Ukuthi siyefika ku-70 meters at least.
Bona baya begebhe mahala then besisithi abanye umuntu beqedise.
Babezegebha mahala 30 meters, ya. Then ukuthi sidluleke thina siyefika kulokhu ze sifune enye imali ukuthi-ke kufika kulokhu ze at least 70 meters to 80 meters about $1,500. Iphambu vele silayo, so esikucelayo ukuthi sigebhe khathesi omunye umgodi omutsha.
Abantu bangakucela
ebantwini plus 44 74 50 28 70 82. Uyangithola ku-app, ku-Facebook nguNomsa Negevane, so ungangimeseja khona. Ku-website yethu ngu-www.mopanifoundation.org inamba yami khona. Vele even ungacheck-a ku-online udinge uNomsa Negevane, inamba yami uzayithola.
Ye, batshela abantu ukuthi waqhasa nini uhlelo lolu njalo siwanceda abantu abangaki?
Mopane Foundation officially it was launched ngo-2015. So si-registered e-UK, si-registered e-Zimbabwe as a trust. And now since registered USA, USA iqedwe ukuregister nje just manje ngesikhathi seCovid, akakabi lelo cause akakabi lento eziningi sezenzakele, but iqedwe ukuregister as well. So far silabantwana abangu 37 across the country eZimbabwe. Impilo yethu sibesebenza ngokuthi sicela ama donations ebantwini. So na sicela ama donations ebantwini or senza ama fundraising, but the whole of last year ngendaba ye lockdown asange senze any local any fundraising.
Unkosazana Nomsa Ngevane umqondisi wenhlanganiso yeMaphane Foundation ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitani. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Ngesizwe okuningi kuntungameli Nkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lika Abigail lesine alethu lenyakenye nango elonda imbali yakhe.
Salibonani balaleli emakhaya, uAbigail uzalwa eVictoria Falls esigabeni sakomvuthu. UAbigail uyintombazana esakhulayo esebenza ngokuzimisela ukuze ithole into eyifunayo. Ngiqale ukuhlabela ngo-2018 la engakhipha khona idlalade lami lokuqala elalilesihloko esithi uhambile umayidali. Ngase ngilandela ngelesibili elalilesihloko esithi uLydia. Kwaza elesithathu elalilesihloko esithi ngiyakhumbula sithandwa sami. Kwase kuza elika-2020 elilesihloko esithi idlozi. Okwamanje sengilamadlalade angu-4 wonke ephelele.
Kule ukhala ngendoda engadlulwa yisidwaba. Intokazi yakomabuza ithi kuyabekezelwa emendweni. Amadlalate yakho Abigail.
Okwamanje ngihlabela ngise South Africa. Abangabe bethanda ukuthola ama-CD yami bengaxhumana lami kulezi nombolo. U-0027-64-296-8984. Noma bexhumane lo Budi obizwa kuthiwa ngu-DJ Sly oyi-producer yami ku-0027-79-96-67-474.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Ngithanda ukubonga abalandeli bami abahlezi bembonisa ukungeseka lokungixhasa ngaso sonke isikhathi. Engathi bengahlala benjalo bengapheli amandla, njalo lami ngiyabathembisa ukubana ngizohlezi ngibajabulisa ngengoma ngazo zonke insuku. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAbigail Ncube Mabuza ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lalomkhuhlane. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene nenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.